Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera nyamaguvhu 17 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
National Chairman Matori MDC, my Kavita Kumalo, na Organizing Secretary we Bulawayo Province, Senator Helen Ziviri, anotsikana netare kuti tsepisu vafungwa pamwe chete nevamwewo vengwa vachifamba navo vebato ndofunga vanosvika gumi.
Sachigaro weMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, muzvare Tabita Kumalo, pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri vasungwa nhasi nemapurisa muBruwayo. Mapurisa anonzi aswera achiita mapurisa anodzivirira mhirizhonga anonzi aswera achitenderera muguta reBruwayo. Vatungamiri venyika dzemusadhaki vosangana kuTanzania kumusangano wepagore wesangano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, muzvare Tabita Kumalo, pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri gumi vasungwa nemapurisa muBruwayo nhasi. Studio 7 yaedza kunzwa kumutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwe zvikonzero zvasungirwa vanhu ava, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mutauriri weMDC mudunhu reBruwayo, vaSwithin Chirodza, kuti tinzwe zvaitika.
Nauti National Chairman Matori MDC, my Tabita Kumalo, na Organizing Secretary we Bulawayo Province, Senator Helen Ziviri, anotsikana netare kuti tsepisu vafungwa pamwe chete nevamwewo vengwa vachifamba navo vebato ndofunga vanosvika gumi.
Vachirodza, mungatudze kuti vakuru venyava vasungwa vasungirwei?
Mhosva iri kunzi izvo vafambirei munharaunda vachipindura mibvunzo yevanhu, sekuti kuBruwayo South munoziva kuti takakundikana kuzvironga zvikatakurirwa CTO neveZANU PF. Saka inzvimbo yatinoti orphaned constituency, zvichireva kuti constituency yakamira senherera.
Vakuru venyava vari kupi pari zvino?
Pari zvino vari kutsavalala police station, vatorwa nepurisa akapfeka mbatya dzavo, asi hatisi kuziva kuti ndeve CIO here, ndeve AMI here, kana kuti ZRP, asi kwavari kuchavala na polisi.
Vakwanisa here kunge vachimirirwa nemagweta?
Pane magweta ekuZimbabwe Lawyers for Human Rights aendako vachimirirwa naMainosi Milochanaiwa. Ndodaira kuti kana zviri zvemagweta pari zvino hatina dambudziko.
Matimi vanga vachipindura mibvunzo kuvatsigiri venyu, mibvunzo iyi yange yakanangana nei chaizvo?
Sezvo muchizva kuti pane kuratidzira musi weMande, musi wemuvhuro, vanhu vengu vaida kuziva kuti kunopfekwa mbatya dzatowanzopfeka here sebato mibvunzo yakaita sekudaro. Saka zvinge zvisingaiti kuti vapindure dunhu rese pafoni, asi kuti vaende vachionawo vanhu vengwadi vambotaudzana navo.
Iko kuratidzira kwakarongwa nebata renyu muguta reBruwayo kwakamira sei?
Tende kutaura nemapurisa, nazvino tiri kutaura navo mapurisa. Mapurisa ari kuda kuziva kuti hapazoiti mhirizhonga here. Saka mangwana ndopatirosangana nemapurisa tichitaura tese kuti tiwirirane kuti tinoshanda tese kuti tidzivirire mhirizhonga.
Muguta reBruwayo nhasi maswera makazara mapurisa imiwo maona were mapurisa
ndaona mapurisa atosvika ku office kwetu kutenderera pa office tisina kuakumbira wezi tisina kana kumboita mirishoma pasora pachitenderera helicopter gunship town donge zvinonzi taakuhondo isu hatina munhu watakatida kurwisana naye pasera pachitenderawo futi motokari idzodzo dzinonzi makanista dzine mvura inokachidza yenational army yenguva ari kutenderera kumpopoma nekuntumbani
mutauriri wemdc mudunhu rebulawayo vasuthen chirodza vachitaura vari parunhare vari kubulawayo kwakare zvichakadaro mapurisa anodzivirira mhirizhonga aswera achitenderera muguta rebulawayo nhasi zvichitevera zhowezhowe yakaitika panze pedare ramajastriti nezuro manheru zvichiteverawo mutongo wakapiwa ishe felix hlasha yamangwe ndiweni taurai shava anotipa nyaya inotevera
muguta rebulawayo maswera makazara mapurisa zvisingawanzoitika mazuva ose izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina kugadzikana muguta iri kushaya mufaro uku kuri kuitika mubulawayo zvichitevera kurohwa kwakaitwa vanhu vakakuvara zvakaipisisa muHarare nezuro umo vanhu vanodarika zana vakakuvadzwa nezvombo zvaishandiswa nemapurisa ayo aidzinga vanhu vakanga vapinda muguta zvichitevera kurudziro yemdc inotungamirwa navanelson chamisa yekuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira asi kuratidzira uku kwakamiswa nemapurisa achishandisa chikamu chemutemo wepublic order and security act kana kuti posa nezuro mubulawayo makamboitawo zhowezhowe zvichitevera kutongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemisere kwakaitwa ishe ndiweni mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekupisa nekuputsa zvivakwa kundava zinduna ishe ndiweni vakatongwa pamwe nevamwe vanhu makumi maviri nevatatu asi vanhu vava vakapiwa mutongo wekuti vaite community service yemaawa mazana mashanu nemakumi maviri nemashanu pamunhu gweta raishe ndiweni vadhumisani dhuve raudza studio 7 kuti kupikisa kwavo mudare rehigh court mutongo wakapiwa ishe ndiweni kuri kunonotswa nekuti havasati vawana magwaro avanoda emafambisirwo akaitwa nyaya iyi mudare mumwe mugari wemubulawayo vamoses kumbweya vanoti mutongo wakapiwa ishe ndiweni unoratidza kuti vematare vave kutonga vachitarisa kuti munhu abuda mumba maani
pane nyaya dzepolitics apo tagara isu tiri kunyunyuta nekudhura kuri kuita zvinhu kurohwa kwatiri kuitwa nekubatwa kwatiri kuitwa nemapurisa nemauto pamusoro pezvo vopinda vaakunobata mambo nekuti ivo vanoda kuti mambo aite zvavanoda ndione zvavakodzera tinopa kugununa kukuru tinoti isu sevagari chief ndiweni should be released anofanira kuregegwa hapana kana nyaya
bato remdc rine urongwa hwekuratidzira mubulawayo nemusi wemuvhuro muurongwa hwebato iri huchaona kuratidzira kuchiitwawo svondo rinouya mumaguta anoti gweru masvingo nemutare pane chikwata chiri kukurudzirawo vagari vemuguta rebulawayo kuti varatidzirewo nemusi wemuvhuro senzira yekuratidza kusafara nemutongo wakapiwa ishe ndiweni izvo zvinogona kuve izvo zvapa kuti mapurisa ave akawanda muguta rebulawayo pachityirwa kuti mhirizhonga inogona kuputika chero nguva muguta iri munyori wesangano rebulawayo church leaders reverend skalocele vanoti sangano ravo riri kukurudzira ruzhinji munyika kusaita zvemhirizhonga
isu sevechurch mubulawayo tiri kukurudzira veruzhinji kuti kana vachizoratidzira nemusi wemuvhuro sezviri kutaurwa tinoti izvi ngazviitwe murunyararo ikodzero yevanhu kuti varatidzire asi tinokoshesa runyararo uye tinokurudzirawo mapurisa kuti achengetedze runyararo sezvavanofanirwa kuita kubasa ravo vasawanikwe varivo vanodenha mhirizhonga tapota
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti sei mapurisa awandisa muguta iri ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini taurai shava
vatungamiri venyika dzemusadhaku vari kusangana kutanzania kumusangano wepagore wesangano iri musangano uyu uri kupera mangwana mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro wekomiti yesadhaki inoona nezvematongerwo enyika pamwe nekugadzikana kwedunhu iri mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu ndivo vari kutambidza chimuti kuna vamunangagwa kuti vange vari sachigaro veSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. Musangano weSADC uri kutarisirwawo kubuda nezvisungo zvakati kuti izvo zvinosanganisira zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vemuZimbabwe nenyika dzekumawirira. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vade Vamavhinga vanoti veruzhinji vanofanirwa kuziva kuti zvigaro izvi ndezvemadzoro uye zvinopiwa nyika chete kwete kumunhu. Ndabata Vamavhinga kuti tinzwe maonero avo pane zviri kuitika kumusangano weSADC kuTanzania.
Chekutanga chatikada kutsanangura ndechekuti kutora chigaro chasachigaro weSADC Organ Trigger on Defense, Politics and Security azvireve kuti kusarudzwa, hakuna sarudzo dzinenge dzaitwa. Chinongoripo chete ndechekuti nyika dzemuSADC dzinopana mukana chazvemadzoro zvekuti kana kukabva Zambia kwonzi nyika inotevera iZimbabwe pamajana iwayo. Pasina sarudzo dzinoitwa ndochekutanga. Chepiri ndechekuti chigaro chinotorwa nenyika kwete nemunhu, kureva kuti chigaro cheZimbabwe hachisi chigaro chavamunangagwa.
Mukupana zvigaro izvi, nyika dzemuAfrica dzinokoshesawo here mamiriro anenge akaita zvinhu munyika dzevakuru ava vanenge vachipuhwa zvigaro zvamati izvo zvinenge zvichipihwa nyika idzi?
Dambudziko riripo nderekuti mukupana zvigaro nyika dzemuSADC hadzitarisi zvachose mamiriro ezvinhu mukati menyika inenge ichipuhwa chigaro. Zvinongonzi idzoro renyika ipi dzokupuhwa vachitevedza madzoro nechijana pasina kutevedza kutarisa kuti zvakambomira sei mukati menyika. Zvichiunza dambudziko guru seratiri kuona iko zvino kuti nyika yeZimbabwe ine matambudziko akanyanya. Takaona kuti mazuva mashoma apfuura mapurisa akashandisa chisimba chakapfuurira kurova vanhu, kukuvadza vanhu, matambudziko ekodzero dzisiri kuchengetedzwa. Asi zvese izvi hazvicherechedzwe. Pedzezvo utungamiri weZimbabwe vanenge voda kuita sekuti paitwa sarudzo dzinotsigira mamiriro akaita zvinhu mukati menyika. Hazvisi izvo, kunenge kuri kubata vanhu kumeso.
Vamavhinga, nyika dzemuSADC dziri kutarisirwa kubuda nezvisungo zvakati kuti izvo zvinosanganisirawo nyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seBritain, America nedzimwe. Munoona here zvisungo izvi zvichishanda?
Zvisungo zviri kutaurwa nenyika dzemuSADC hazvina maturo uye hazvina zvichinji zvazvinosandura kunze kwekuita sokuti vatungamiri veSADC vakatongopepana vachipapadzirana kumusana vasingataurirane chokwadi chekuti runziro ndeipi yaudza zvisungo izvi nezvirango zvakatemerwa vatungamiri. Tinoziva kuti zuro ndizuro uno mumwe mukuru wemauto muZimbabwe vapanyati vakatoiswa zvepasi pezvirango kuAmerica nenhau yekurohwa kwevanhu nekupfurwa kwevanhu pakutarisira kwakaitwa mugore rakapera kuna Nyamaguvhu nekumwe kwakaitwazve mugore rino kutanga kwegore rino pakafa vanhu vakapfuwa nemauto. Dambudziko rinofanira kugadzirwa nenyika yeZimbabwe hakusi kutsvaka mashoko edzvene kana kuti ekukwenenzverwa nedzimwe nyika dzemuchamhembere kweAfrica, asi kuri kutsvaka kuti sei vagadzirisa matambudziko. Tinoziva isu kuti koka rakagadzwa navamudangagwa Remote Land Commission rakataura pachena kuti mauto akapara mhosva vakatyora kodzero ngavasungwe varangwe nemutemo. Hazvina kuitwa zvese izvi. Kana SADC isingazvitarisi hapana zvairi kuita, iri kungovaraidza zvari nyika yeZimbabwe ichiitwa chikukuvata-vata matambudziko achiramba achizamirana panzvimbo imwe chete.
Tiri kunzwa zvakare kuti musangano weSADC uyu uchange uchikurukura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongero enyika nekuchengetedzwa kwenyika dzemuSADC, asi zita reZimbabwe haripo. Tiri kuona pakandwa zita rakaita seLesotho. Munozviona sei tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, zita reZimbabwe risiri paurongwawo?
Zviri kuitwa nevatungamiri veSADC zvinongotaridza chete kuti vari kuzeza, vanotya utungamiri weZimbabwe, vanoda kudherera nyika dzavanoona sokuti idoko sana Lesotho ndovanenge vakungosainirwa vachinzi ngatigadzirisei zviriko. Asi tikada kutarisa matambudziko arikuli sutu kupindi na kumauto mwenezi matonge rwenyika matambu tiko akango fanana na argu Zimbabwe.
Mukuru we Human Rights Watch kuchamembe kwe Afrika vade wa Mazinga vachitaura vari parunare vari muJohannesburg ku South Africa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndima kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na maitariro muchaiwa avo vanogara ivo kumondorongezi asi vanga vari muHarare umo vanga vari pakuratidzira kwakaitwa muguta guru iri nezuro. Kuratidzira uku kwanga kwadeedzerwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Takaona vanhu vazhinji vachikuvara, vazhinji vavo madzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Imi manga muri pachiitiko chanezuro here uyezve zvakafamba sei?
Zvinhu zvatibata zvisingaiti zvokuti taichida kungodemonstrate peacefully but hazvina zvina kufamba mushe. Vanhu varohwa zvinonzwisa tsitsi munoziva kuvanhu vaitwa inge mhuka. Zvinhu zvisina kutibata mushe zveshuwa zvinhu zvakaitika. Zvinhu zvakatirwadza kwezi vanhu varohwa zvinhu zvasingatomboite nemapurisa. Tichida kungodemonstrate peacefully kuti zvinhu zvifambe zvakanaka tunzwiko zvatirikuchema but hazvina. Asina kufamba mushe.
Imi manga makaenda here kuchiitiko ichi?
Ndichorimo muHarare ndandirimo. Ndairemo.
Titsanangurirewo kuti zvakafamba sei.
Inini ndandiri muna masamora mashiya umuya muya. Saka tichifamba tichiimba tichidemonstrata zvakanaka. Isusu tatichiimba tiri mustreet tichiimba tichifamba tichiuya famba tichifamba kuna samora mishokeka tichiimba. Pabuda mota yemapresidential guard vanhu vakatanga kudzoserwa kumasure takatanga kumhanyisiwa nemapurisa vakakadwa batie gasi. Vamwe vangu vananditori navo ndatozosangana navo after 2 hours vachitaridza kutorohwa bhutsu dzatosara mastreet varohwa vanhu zvandirwadza zvisingaiti.
Imi semadzimai munoona sei zvaitika izvi?
Zvinhu zvisina kumbonaka semadzimai. Hazvina kutibata mushe zvinhu zvakaitika. Zvinhu zvatirwadza kozi kutoabhuswa kurohwa madzimai muchihwebhe zvichifuguka kuenda mudenga muchirohwa nevana vadiki mapurisa vamwe vacho vangatori vana vadiki vachirohwa mazira anamai vavo. Zvinhu zvinorwadza zvisingaiti nekuti zvinhu zviri kuitika muzimbabwe muno muzimbabwe zvinhu zviri kusangana nemunhu wese. Taishoka kungobatana tochema zvichemo zvedu zvinziko but zvatotaridza kutoti muzimbabwe macho hamuna president vedu havatorina hanya nesu havatorina basa neupenyu hwedu.
Imimi nhunha dzenyu dzanga dziri dzei semadzimai?
Tatichemera nyemabasa tiri masingle mother isusu. Tatichemera nyemabasa kuti titengese mastreet tinenge tichingomhanyisiwa vadi titengese mastreet tivavhotere kuchiita mabasa. Hakuna mabasa mari dzacho hadzisi kuwanikwa tikushaya kuti vana tovachengeta nei. Izvozvi vana vari kuvata mumaqu emvura vachicheredza mvura. Hakuna mvura vozomuka vaenda kuchikoro. Izvino tikutsvaga mari dzemasupisi zvinongokwira mishonga tichidzendemo notenga nemaus dollars tinomawaneti magesi hakuna. Zvinhu zvinotibata zvokuti zviri kuafecta zvinhu zvese zvinenge afecta madzimai kunyanya kozi tisinemasishozi tisine vana titi tinavo pagraund tinorwadza.
Imi makawanikwawo muchikandirwa hutsi hunokachidza here zvakafamba sei?
Tatozovageza kumeso takandirwa matiegasi.
Kune vamwe vamanga muri kufamba navo matimi imi makatozovaona kwafamba maawa akati o ivo vanga vachiti vakabatwawo sei?
Kozi zvakangoitika chipitipiti zvokuti munomwe akangomhanya kwake umwe achiti asiya bhusu umwe akatochekeka achitarurwa nemheno yazi chabhoko vanga vane chabhoko kwete tsvimbo dziyadziyadziyadziyadha achitarurwa nechabhoko pagubhu anga akatochekeka kurohwa chaiti tikatozotora hembe takasunga gumbu hapana zvatatichagoita.
Pavanga vachitaura nema pavanga vari kuti chii ivo vanga vari kukudzorai mumashure kana kukanda hutsi uyu unokachidza?
Hapana ngachita taura nomo kwa saka chimo manyo saka pati manyane matie gazeti tichitisa matie gazeti tichikuenda kusaidi zvisinaka ndoko vanga vachiwandira kokudoko vanga vachiuya nako manyi vakatanga kurova vanhu haina ndatozongo manya ndichikosora ndikazongogeza kumeso ndozotanga kutsvaga vamwe vangu mafoni vamwe vati vanga zvichidza tarasa mafoni azvina kufamba mushi azvina varova vanhu kunge vana vavo so
tipewo nhoroondo yenyu semudzimai muri kurarama sei zuva nezuva uye zvezvi zvamungada kuona zvichisanduka
devatisandurira zvinhu kwaonekwa mumabasa vana vedu vaenda kumabasa izvezvi muHarare dzangova mbavha vana vakuita vana vakuita zvemadrugs nepapusaka pekuti hakuna mabasa deita basirikana zviri kurwadza mupenyu wemunomuzibabho wakurwadza vana vangorarama upenyu chiro kwamuendesa kuchikoro mwana zvinenge ichiro akapasa hakuna mabasa anopedzera kungoita bragadin haatarwadziwa
saka imi munorarama sei zuva nezuva
waini ndinotengesa ini ndinototengesawo ndinotohodzawo zvinhu muHarare munotitengesa panze ndoupenyu hwangu ndinototengesa nditori vhenda vana vangu ndokutoendesa kuchikoro tinenge tichingomhanyisa tichingosenga zvinhu tatongojaira ndoupenyu hwacho hwatinotorarama muHarare
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yes, no tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives. Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvevanhu vanodarika zviuru zvina vagere muKenya asi vaine midzi muZimbabwe. Vanhu ava vagara munyika iyi kwemakore 50 asi vanga vasina magwaro anovaratidza kana kuvacherechedza sezvizvarwa zveKenya, uyewo vasina magwaro anovacherechedza sezvizvarwa zveZimbabwe. Asi hurumende yeKenya yakatanga mazuva apera kuchicherechedza vanhu ava kuburikidza nekuvapa mabirth certificate. Kuti tinzwe nezvenhoroondo yemhuridzi, tabata mumwe wevakuru vemhuridzi.
Inini ndinoitwa vaOliver Muregerera. Nzvimbo yatigere tinogara nzvimbo inonzi Kiamba kubva kuCentral Kenya muKiambu. Nzvimbo yekutanga yatakatanga kusvikogara chipinda muno muKenya muna 1962. Takasvikogara panzvimbo inonzi Ngongo tikazotama takubva muna 1963 tichiuya pano panonzi paKiamba munzvimbo yeKiambu iri Central Kenya, Central Province.
Makapinda muKenya muri vangani 1962?
Muna 62 nguva iyoyoyo ini ndakanga ndichiri muduku asi kubva mutsananguro dzaitsanangurwa vabereki munomu vakapinda muna 62 gurupu rakapinda rekutanga ranga rine vanhu vanokwana 12.
Chii chikuru chakaita kuti chikwata icho chevanhu 12 vasiye kuZimbabwe vachienda kuKenya?
Tsananguro pfupi dziri pachena ndedzekuti dzokuuya kwavo hakuna kunge kuri kuuya kwekuya kuzobvaka chakwete. Vanhu vakanga vari vechechi yaJohani Masowe inozikanwa muZimbabwe yese. Zvino vakatevera Johani, ndivo vateveri vaJohani chaivo chaivo vechokwadi. Vakatorwa naJohani vachinzi vakufamba nebasa rake. Vakauya naJohani Masowe kusvikirira vasvika muTanzania. Nduma wakazobuda muTanzania vakuuya muno muKenya kuzopinda kwavakaita muna 62. Asi vakapinda vari vanhu vakauya kuzoparidza vhangeri.
Saka chii chakazoita kuti vagare muKenya panzvimbo yokupfuura vachiparidza vhangeri?
Sekupinda kwavakaita munyika ino yeKenya, iye Johani Masowe akati nzvimbo ino yeKenya ndo ichaevangelization station yekuti iyo anenge akabheza wakabheza muno vachizobuda muno vachifamba nedzimwe nyika kusvikirira vapedza chipikirwa chavakanga vapikirwa kuti vanofanirwa kuti vafambe nyika nomwe. Nyika idzodzo idzo kunge dzazara ndopavanozokwanisa kuti vadzokere kuZimbabwe.
Saka vakatambirwa sei muKenya kubva 1962 iye?
1962 muKenya munomu vakauya Kenya isati yaindependence, isati yapi yagena independence. Vapinda muno vakagara kusvikirira Kenya ichizogena independence. Zvino independence yakatorwa vamuno, ndipo pakazotanga ushamwari wakatanga na president wekutanga wenyika ino yeKenya vaJomo Kenyatta. Ushamwari wacho wakatangira pamwana wacho ainzi Peter Muigai Kenyatta. Ndiye akava neushamwari newabereki wedu kusvikirira azotora ushamwari huya ndobva atibatanidza nababa wake mzee Jomo Kenyatta. Kubva ipapo ushamwari iwo wakabva wagadzira kuti vakuru vedu kana kuti vabereki vedu vakava vanhu vakava nechivimbo chekuti hakuna chakaipa chese chese chingavawane, nekuti vakava vanhu vakavanga vakatsigirwa neumambo ariye president. Saka na kugara kwavo havana rimwe dambudziko ravakawana. Kuzosvikira kufa kwavaJomo Kenyatta, vaJomo Kenyatta vafa ndopakatangira dambudziko revapostori vakauya namaba Johani mukati menyika ino yeKenya, nekuti vakatanga kusungwa kupinda mumatorongo kuti vasenze vanhu vasasasenzi, vakutadza kusenza nekuti vanga vasina matsamba akakwana, vakunzi maforina vanofanirwa kudzokera kunyika kwavo.
Tichiona nguva yese yavakanga vagara muKenya, chii chakavatarisa kuti vange vachiwana magwaro emuKenya ekuti vagare zviri pamutemo?
Constitution yakanga iripo kubva paindependence yanga isina maarticles anobvumira kuti munhu ari foreigner angapuhwe citizenship.
Saka dambudziko irori tichitarisa pane upenyu hwanhasi riri kugadziriswa sei?
Kusvika padambudziko ranhasi rine iri tinototi takatanga kununurwa kubva munana 2010 pakaimplementwa new constitution yeKenya. Zvino zvakaitika izvozvo ndizvo pakabva pazowanikwa mamwe maarticles akakwanisa kubvumira kuti munhu ari foreigner awane citizenship.
Manga makateerera kuna vaOliver Muregerera, vanove mumwe wevakuru mumhuri yevashona vagere mudunhu reKiamba muKenya. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Makateerera kuStudio 7, animi muchirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mimitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Black Rhinos 1, Chapungu 2. Harare City 1, Manica Diamonds 2. Chicken Inn 1, Yada 1. Topedzira nemutambo waitwa pakati peTel 1 neBulawayo Chiefs wapera uri mangange 2-2.
Bana, you know I love you, right? I give you my all, babe. You're all that I need. You make me happy. First time I saw your face, Jimmy Choo's baby, saw your taste.
It was playing, ma.
Put my hands on your waist, ask Jersey girl, are those fake?
I was playing, ma.
What's your number, so I call your place, trying to make you ditch all your mates.
What you saying, ma?
Cause the chick with all your grace shouldn't give love to all those fakes.
That you be cheating, ma.
Bobby Kujali said it's hot. When it's in, it's a guy, you're good to live by. Came through old school, dinging wine. When I beg with you, look what's hanging with hot. Baba ndakuunzira madora, couldn't see me, tore your daughter. Mama ndakuunzira morora, welcome your new daughter.
Zawada, iwe, I'll get you my own. Zawada, iwe, I'll get you my own.
Hey, Anzi, Zawada mumanzi wa Titan uchiwa kwa muri uchipa kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau dzanhasi. Sachigaro weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, muzvare Tabita Kumalo, pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri vasungwa nhasi nemapurisa muBuruwayo. Vatungamiri venyika dzemuSadak vosangana kuTanzania kumusangano wepagore wesangano iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindanet pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndokusiya imina mutungamiri Ngomo achikupai nhau dzendebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.